si no tende dumkoma zvaonekwa ari nasi takaungana zvedu semuri nevamwe vari kuno ku Texas kwatogara kwashaikira Melissa baba vari uno vanogara kuno nesu baba wa Melissa amai vanogara avo kwapari zvino ku Dublin ku Ireland vakasvikawo musi wakatevera pakashaya Melissa saka mhuri yakaungana kuno saka ndopatiri
saka urongwa hwakamira sei vaankomo
pari zvino takatarisira kuti vacharadzikwa musi wechishanu musi wefriday makuseni dzenzita yekuma 11 kuno kukuseni kuzimbabwe dzenzichitoita ndofunga kuma 6 manheru Friday vari kuchengetedzwa muguta rinonzi Kennedale muno muTexas tichaita church service kwedu ku-Seventh Day Adventist Church inonzi Alpha International iyo iri muArlington, Texas ndopachatangira kuseni kuma 11 tichipedza ipapo tonomuviga kuKennedale.
Muzvare mapa vanga vakura zvakadii uye vanga vachiita mabasa api?
Melissa wanga ane makore 27, anga bva kutobva kutosvika 27. Vakaberekwa May 1, 1995. Vakashaya musi waMay 11, 2022. Saka vanga vasvitsa makore 27. Melissa anga kutoita chikoro chake digiri rake rechitatu rinonzi Doctor of Occupational Therapy vanhu vanobatsira vanhu kana wakuwara pamwe uri kuwakuwara uri kubasa kubatsira kuti ukwanise kudzokera kubasa kana ana chiremba wakuita treatment yako iye aizopinda achikubatsira kuti uchizokwanisa kudzokera kubasa kana kuchikoro kuti uite zvinhu zvako zvaunowanzoita mazuva ese saka munhu anga achitori muchikoro asi aitoshandawo zvake achidaro achienda mberi
mungatsanangura kuti tsaona iyi yakaitika nemutoo upi
zvakaitika ndezvekuti Melissa aibva kubasa achienda ake kumba pakaitika tsaona anga asarirwa kana nemaminutes 4 kuti asvike pamba saka anga asvika parobot rekupedzisira paanokona kuti achienda pamba pake akuona zvakadaro uyu mukomana aitiza mapurisa ndopa akamurova patinoona vhidhiyo yacho yakatorwa nekamera yanga iri padashboard yemupurisa tinoona kuti munhu uyu chekutanga robot ranga rakamitira red kuti afanirwe kupfuura Melissa ndianga nemvumo yekupinda iyezve aifamba nemaspeeds akawanda hatisati tanyatsoziva kuti speed yacho yanga yakamira sei asi kukasvika ipo paakarovera hapana panoratidza kuti akatsika mabhureki kuti asarove munhu saka munhu aifamba achitiza mhosva dzake dzimwe dzaanga ainadzo nemapurisa akazongotuma Melissa ipapa
vanoda kukubatai vanga vai vanoda kubatsira vanokubatai papi
vanoda kubatsira vanogona kundibata pafoni pawhatsapp whatsapp yangu kana vari kuzimbabwe vanoisa 001-817-937-0150 kana kuti vanogona kunditumirawo kana vanokwanisa kutumira maemail email yangu inotiyo Vez Nkomo saka inenge ichiti Vez ndi veznkomo@gmail.com ndopavanogona kundibata